maonero angu ndiye kuti danai rinopokana neconstitution yedu yeZimbabwe. Constitution yedu yeZimbabwe yakavhoterwa namamiriyoni evanhu mumaconsultation meetings. Inotiye nhau dzakaita seidzi dzinofanirwa kunge dzichibatwa necommission yakazvibirira yoga. Ndosaka bumbiro redu remutemo ranga rakaomba iyaya International Peace and Reconciliation Commission. Madzishe havangave vanhu vatingati vakazvimirira voga nekuda kwekuti kwemakore akawanda vava nenguva vachiratidza kuti vane bato ravanotsigira, saka vanenge vasina independence munhau dzakaita seguku hundi. Zvinoonekwawo nekuti guku hundi yacho rungano rwayo rinoonekwa kuti vakakonzeresa guku hundi munguva yavamugabe vanga vari bato raitonga panguva iyoyo richiri bato ririkutonga pane imwe nguva. Zvichireva kuti ava ndivo vamwe chete vakakonzera dambudziko racho. Havangatarisirwi kuti vange vachiva nechekuita nekugadzirisa dambudziko racho.
Asi chii chakatadzisa kuti komisheni yakazvimirira yamuri kutaura iyi inge ichiita basa iroro?
Komisheni tinoona sekuti yakatadziswa yatinoti political will. Zvichireva izvo kuti ivo vezvematongo venyika kunyanya ebato rekutonga vanga vasina chido chekuti NPRC ibudirire munhau wekukura hundi.
Kune vamwewo vari kuti zvakakosha kuti madzishi anga achitungamira urongwa hwo nekuti ndo vanoziva zvakaitika matunhu avo. Imi munotiwo?
Mutemo wedu unotitonga muno muZimbabwe. Unoti bumbiro remutemo riri pamusoro pazvose. Saka tikada kutarisa process yakaumba bumbiro yedu yemutemo inotiratidza kuti vana veZimbabwe vanotarisira kuti iri ringe riri basa rinoitwa nekomishoni yakazvimirira yega.